nyaya dzekufungwa kwevanhu mairirano nekushandisa kwavo internet kuzviexpressa pamaplatform akasiyana-siyana akaita sana WhatsApp, sana Twitter inyaya dzinoshungurudza zvikuru.
Iyo mirayiro yakanangana nekutyora mitemo nekushandisa internet yati yavepo here?
Tiri kunzwa kuti pane bill ratiri kunzwa kuti rinogona zvakare kuti kanganisei kodzero dzinopuwa mubumbiro redu remutemo. Hausati wava mutemo zvawo, asi zviri kutaridza izvo kuti rinogona kuita mutemo wenyika.
Vanhu muZimbabwe vanoshandisa internet chavanofanira kungwarira chii kana takatarisa zviri kuitwa nehurumende uyezve nokutarisira kuti pachaita mutemo wecyber security uri kuuya, chavanonyatsofanira kungwarira chii?
Saizvozvi zvinogona kuti netsei nokuti mitemo kana kuti mhosva dzakaita sekunzi ma-insult laws ayai imhosva dzekuti nyange munhu akati ataure zvinhu zvatinenge tichiziva kuti zviri zvatingati zviri obvious, munhu anogona kutouya onzi wakataura zvakati uye zvatokunzi yua insulting. Saka zvinogona kunetsa kuti unyatsoudza munhu kuti ngwarira zvakati, ngwarira zvakati, nokuti zvaakuenderana neavo vanoshandisa mitemo iyoyo kuti vari kuzviona sei. Sezvandataura kuti dambudziko redu guru riri paselective application yemutemo, zvokuti mumwe munhu anogona kutaura zvatinogona kunge tichitenderana nazvo, asi nekuda kwokuti ataura ari ani uye akamira papi anogona kunzi hazvina basa. Kuti mumwe akataura akaonekwa kunzi ndiani uye akamira papi anogona kunzi wapara mhosva. Uyezve nenyaya yekuti mitemo yacho iyoyi hainyatsopa zvakanyatsotsanangurika kuti zvii zvamunofanira kunge muchiita, zvii zvamusingafanira kuita, nokuti at the end of the day zvinogumirana nevatinoti ma law enforcement ayaya kuti varoda kuzviapplya zviri convenient kwavari kuti vasute what agenda.